Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino-zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino, Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta raMavhunga vaGodwin Gear vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGear vanoti Mavhunga aita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoks. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. IO achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGear vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvezvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo, mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Vari kuti munhu akaita nedroni rake henio mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti droni rine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo kutora kuti vamwe vanhu vasazomhanhare nyaya zvinozoita kuti kana vatori venhau vazobatwa nemapurisa sezvinge vari kumisa kuita basa ravo.
Vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tichiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa, mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine resonance kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukotora zvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vachinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalosiziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikuva ma PCS hano ndenyika inobhadhara nesu ma taxpayers. Saka tirikurudzira ZBC ne Zimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicize in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburi tsenyaya chopa nevenyuro.
Dzimenguva ma recordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio. Anenge achingo recordwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato ZANPF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tirikungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuZANPF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi ZANPF ndoyogabato iri munyika muno.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji vati wo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo. Hongu inguwa ema election unozovuwa nao apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinja nachipakera. Kuti tikawana nyaya yakaita saiyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapata anopikisa kunyanya Triple C anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu mumiriri weMalawi muZimbabwe Ambassador Mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana siyana achakukudza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika. Nhasi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro. Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa vange vari kwaMuchakata kumasvingo. Mutungamiri webato redi UANC Dr. Gunyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kuMatanga Grounds muziti kwaRusape nenguva dza2 masikati. Vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munhu unobva pambo pako wapakata zvaunenge wapakata wosvika munyika mese. Saka ndakasarudza kuti tidhire pakusha pangu techiparira nenyika yeZimbabwe.
Asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo uhu, Dr. Muzorewa?
Hapana chatingaitaita zvinhu zvese zvine munyoka, asi handikusvika. Isu tiiwa comfortable kuti tirikuzviita this week. It's okay, tikanonoka hedu. We can still succeed.
Muri kukwanisa here kuita mimwe musangano munyika umu?
Mune marallies anonesa because kune unoda kuva matsamba nemapurisa achigarira manotifications acho. Saka ndisati kuita marallies ba toda kuita door to door tichifamba nemaflyers edu tichipa vanhu message yekuti tara kuti mutungamiri achasvitsa nyika iyoyo kutona nendamu neo.
Mutungamiri webato rinopikisa rethe UANC Dr. Gunyai Muzorewa vari parunare muHarare. Hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavakukanganisa kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei apindirei, saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwekwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza upresident. Mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei zeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisirawo yemutungamiriri webato relead Mozvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Magoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare taka tiri redi
kada gadirira kuti kwanise kuti nyaya inzike asi isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kukoti kusvondovapfuura here asize vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi mahedge fund saka vaakumbirawo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo vakabvumirwa mudare kuti vakanda mapepa iwawo mangwana kwenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwawo zvinoda kuti tinge tichipindurawo topindurawo musi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi rezvepamutongo wano.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vasevhia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANU-PF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi justice vaZiambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saa idzo dzekunonotsa kuprinda kwamabalot. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera prosesi yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates pabalot acho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafence post vokumisa candidate yakaSukuwere. Vakamhanya futi kumatare kuBruwayo vachida kubvisa vanhu veCCC. Saka kana vaakunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumasere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo bvitauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzeCCC 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANU-PF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndogura yavanhu 33. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku vari kukurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva, sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo. Asi chirwere ichi chinokwanisa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba. Robafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Chiremba vari nengo ye komiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Panofanira vachiremba kachiremba chaedzo kuti underline cause chii. Kana iri diabetes kora apa, kana iri problem yeprostate yo apa, so underlying causes, kana iri heart attack infection yo apa, vanhu vedu vakukura varume, ipo vandozotova vakura sezventi vamasuka kuma 8, saka problem yeprostate inobva yawedzera.
Imwe nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, kana chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa, kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vasanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasha mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pange paita infection imomo unokwanisa kupota chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda.
Vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburisa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji. Kana kupa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvese zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti. Ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchienda kunoita weti kakawanda chirwere cheprostate. Ichi chinoafekta varume vega chete hachiafekti madzimai. Prostate inokwanisa kuti inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia. Prostate yazvimba yakura asi isina cancer. Kana tinokwanisa kuti inonzi prostate cancer. Prostate yazvimba uye zvakare ine cancer ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chenokuchiri achienda kuchiri padiki padiki chingange chakonzereswa neshuga kana chakonzerwa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaaramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated. Ukaramba uchienda kutoilet nguva ine nguva uchingobudisa mvura uchibudisa weti unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu ngaanwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru wenational cancer registry vaeric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano rediabetic association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimitse.
Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu vari kukurudzira kuti vari kutungamira chikwata chemaWarriors vari kutungamira ZIFA pari zvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende kuWorld Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Veru shinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava riri munyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi, uyo aimburairidza zvekare Dynamos, vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias kufandirimbwa.
Taruda coach wemuno anoziva shona nechirungu kutoti akwanise kutaura nevakomana vedu malocal based nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kunana England.
Asi mutambi Silas Ungani, uyo anotambira Vestry kuIceland, anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongoza bhora reZimbabwe, masupporters eZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete, aha, tinokwanisa kungodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimba Imhachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, ndokusaka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi vekunze kwenyika havana rusaruro, asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo, bhozi yerudo anongotora ukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya, apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nasi: Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 yamavhuvhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mutori wenhau weVoice of America Columbus Mavhunga asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone inotora mufananidzo zvisiri pamutemo. hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro yeZBC. Asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.